Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyuratiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvitatu 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yovhara zvikoro zveGoromonzi neWadlaf mushure mekunge vana vatapurirwa chirwere cheCovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru gumi munyika. Nyaya yekuedza kuburitsa vanhu vakadhirikirwa nemugodhi kuRain Mine kuBindura yomiswa nenyaya yemvura yakawanda iri kunaya munzvimbo iyi. Vamwe vagari vekumasvingo voramba kutambira budget yekanzuru yavo vachiti havana mari dzekubhadhara mitero yakawedzerwa. Gweta guru rehurumende yeAmerica vaWilliam Barr vanoti hapana umbowo hwekuti sarudzo dzakabirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yamanikidzwa kuvhara zvikoro zvinoti Goromonzi neWadlaf kuMashonaland East mushure mekunge vana makumi mashanu nevaviri vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vamwe vabereki vanoti vatozoita zvekunzwa pamadande mutande akasiyana-siyana mushure mekunge mavhiki maviri adarika vamwe vavo vambonzi vatore vana paGoromonzi vachinzi painge paine chikosoro chiri kutenderera pachikoro ichi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa asi vakamboudza Studio 7 kuti zvikoro zvine zvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19. Mukuzeya nezvenyaya dziri kuitika muzvikoro tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avo vakambotungamirirawo chipatara chechitungwiza.
Kuzvikoro kwedu tinoona kuti mafigirire utachiona hweCovid-19 ari kukwira uye zvino zvinoita kuti vanhu vave nechenjedzo yokuona kuti chii choitwa pamusoro pazvo.
Ndezvipi zvingaitwa Dr. Maida nekuti chirwere chinenge chonetsa ichi?
Ndofunga chokutanga ndechekungova nerangaridzo yekuti hurumende yakakudarikidza nemapazi ezveutano nezvedzidzo vakagara vaisa pasi zvinofanira kuitwa kana vana vachienda kuchikoro kana kuti pavakadzokera kuchikoro. Zvinova zvokuti vana vanofanira kunge vakapfeka mamaski avo anovhara muromo nemhino zvakafanira. Izvo vanofanira kuzvitarira chose. Vana vanofanira kugeza maoko avo nemvura nesipo. Vana vanofanira kuti vasanitaizwe maoko avo nemishonga yatoti alcohol based sanitizer. Izvozvo zvofanira kuti zviitwe pavanogara mumaklasi avo. Vanofanira kuti vagare vakaparadzana sezvinotarisirwa at least 1 meter apart kuitira kuti vasava vanotatapurirana utachiona hweCovid-19 ihohu. Saka zvose izvi zvofanira kuti nyangwe nomudzidzisi anofanira kunge achiitawo, vadzidzisi vanofanira kunge vachiitawo zvimwe chetezvo.
Ko kana vana vabuda muklasi ipangaitwe sei apa?
Vanofanira kuti vatariswe kuti pavanobuda kana pakanzi break kana vachigara kwavanogara vagarezve vakasiya at least a meter pakati pavo uye vanga vasagovana chikafu zviya zvokuda kuti vati uyu wauya nechiwa uya nechivo kuda kupanana chikafu. Izvozvo zvezvifanira kuti vavadzidzisi navamwe vanobatsira kuzvikoro vatarisise zvikuru izvozvo, vasava vana vanotamba pamwe chete uye varambe vakapfeka mamaski avo vachitarisirwa kugeza nemvura sezvinongotarisirwa saizvozvo ine sipo. Saka zvinhu izvozvo zvofanira kuti monitoring iyoyo iitwe zvikuru.
Ko poitwa sini vana vanenge vachitaridza kuti vari kurwara.
Vana vaya vanenge vachiratidza kuti vane zvinovabata kana zvakavabata zvingaenderana neutachiona sekukosora kana kurwadziwa pahuro kana zvingangoenderana neflu semazuva ano ekunaya saizvozvo vanofanira kuti vatokurumidzirwa kunzi vadzoserwe kudzimba kana ari madei scholaya kana vari pamaboarding vanofanira kuti vanotarisiwa kukliniki kana kutarisiwa kuchipatara kuti vaonekwe kuti zvakamira sei uye kuti panofanira kunge paine matesting centers anenge achikurumidza kuti ave pedyo nezvikoro uye anosvikirika kuti pakangova nefungidziro yekuti pane zvaakuitika zvose izvozvo vana vakwanise kutestiwa utachiona hwecovid-19 uye paine zvinofanira kutokurumidza kuitwa kana pakawanikwa paine umwe ane utachiona hwecovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare. Zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nekuda kwekupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro nezvimwe zvikonzero harisi kuzonyoresa vana bvunzo. Tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Nhasi taendesa gwaro redu kuzimuseki inoona nezvekunyorwa kwebvunzo tichiudza sesangano rinomirira varayiridzi vose kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti hatisi kukwanisa kunge tichizonyoresa bvunzo isudzo isu sevarayiridzi.
Zvikonzero zvei zvamavapa?
Nekuda kwezvikonzero zvitatu zvatanyora mugwaro iri. Chikonzero chekutanga tati vana vanofanira kunge vachipiwa mukana wekudzidza zvinhu zvavaifanira kunge vakadzidza panguva iyo zvikoro zvanga zvisina kuvhurwa kuine lockdown. Mwana havana kuwana mukana iwowo wekunge vachidzidza. Saka hatingainyorese bvunzo dzenhema vana vasina kuwana mukana wekudzidza. Vana vanofanira kutanga vapiwa mukana wekuti vadzidze zvavasina kudzidza zvose. Chimwezve chatanga chataburitsa mugwaro iri ndechekuti zimuseki yakazvimirira haisi kuministry yeprimary and secondary education iyo yatinoshandira pamwe nepublic service. Saka zimuseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridzi kuti vange vachinyoresa bvunzo idzodzo sezvainoita kana varayiridzi vachinge vachimaka bvunzo idzodzo inovabhadharisa kune vanoseta mazamashoni iyayo inovabhadharisa. Saka zimuseki inofanira kunge ichibhadhara varayiridziwo panguva ino yavanenge vachikwanisa kunge kuti vanyorese bvunzo idzodzo nekuti varayiridzi tisoti mihoro yavo yagara iri mishoma. Saka pasina izvozvo zimuseki hatikwanisa kunyoresa bvunzo. Uye chimwe chekupedzisira ndechekuti tikatarisa denda recovid-19 rapararira muzvikoro makesizi ari kubuda pazuva akawandisa ende ari muzvikoro.
Saka poitwa sei vachere nekuti kavana vanofanira kuti vanyorewo bvunzo kuti vasanyanye kusaririra kumashure.
Kana chasaniye dzebvunzo nemamiriro akaita zvikwanisiro muzvikoro zvedu zvikwanisiro zvishoma ende panonyorwa bvunzo panowanika nekuchinjana angave mapepa anenge achitambidzwa kunga webvunzo risati ratanga uye risati rapera kureva kuti pane mukana wakakurisa wekuti varayiridzi vange vachitapurirana nevana kana varipo vanenge vaine utachiona hwecovid. Apa hapana zvikwanisiro zvakaitwa nehurumende zvakakwana muzvikoro zvinowanika zvichaita kuti varayiridzi vese vateswa here kudenda iroro pamwe chete nevana vachanyora. Saka nekuda kwezvikonzero zvitatu zvandadoma izvi hatisi kukwanisa kunge tichiita kuti nhengo dzedu vanova varayiridzi vaende vanonyoresa bvunzo dzezimuseki panguva inoyi kusvika zvinhu zvatataura izvo zvagadziriswa.
Munyori mukuru wesangano revarayiridzi reATUZ vaRobson Chere vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika sezvo vasina nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika. Vanhu makumi mashanu nevashanu vevanhu ava vari kuBulawayo, makumi maviri nevatatu vari kumashonaland East. Panewo vashandi vezimura vasere paborder reBite Bridge vakatapurirwawo chirwere ichi. Zvino zvekuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka kuBulawayo, uko kune vanhu mazana mashanu negumi nevatanhatu vari kurwara pari zvino pavanhu churu nemazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 1209 vari kurwara munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nezana nemakumi maviri nevapfumbamwe. vanhu vapora vanosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi mana nevatatu kana kuti 8,643 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 nezuro. Vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 52,231. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 63.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 13.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nerimwe kana kuti 41 million. Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vanyora tsamba dzenyunyuto vachiramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuru yavo iyo inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo yakaisa chiziviso mubepanhau reHerald ichipa vagari mukana wekuramba kana kutambira bhajeti iri sezvinotarisirwa pasi pemutemo weurban councils act risati raendeswa kubazi rezvematunhu. Mutsamba dzavo vagari vari kuramba bhajeti regore rinouya remari inosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi maviri nematatu emadhora emunyika kana kuti 723 million RTGS. Valove Mo Manyanga vanogara kwamuteke vati vanyora tsamba idzi nekuti zvikamu zvakakwidzwa zvemitero yemvura nekutakurwa kwemarara nezvimwewo zvakawandisa.
Isu sevagari tiri kunyora tsamba kukanzi tichipindura chiziviso chavakaisa pepanhau chekuti hachienderani nebhajeti yavari kuda kuunza regore rinouya iro rinova rekukwidza mitero ne80% sezvo tisina kuwedzerwawo mari nepesendeji yakadaro. Mari iyi tavagari hatikwanisi kuibhadhara tozopedzisira tavharirwa mvura gore rinouya. Saka bhajeti iri sevagari hatiridi ngaridziswe.
Izvi zvatsinirwa neanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Isusu sevagari tiri kuti bhajeti yakapresentwa nemasvingo City Council takaiona, asi sesimba ratiri kupiwa naro muurban councils act kana tisingawirirani nayo ikodzero yedu yekuti tinyore maobjection letters.
Kanzuro inoti inoda kukwidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichishaya simba nekudaro iri kuitira kuti isare ine mari inozokwana kuita mabasa akaita sekutenga mishonga yekuchenesa mvura nezvimwe zvakadaro. Mubhajeti iyi kanzuro iri kuti ichakwidza mitero nezvidimbu kuita kuti vagari vasaomerwe. Kutanga kanzuro ichakwidza nezvikamu mazana makumi mashanu kubva mundana muna ndira gore rinouya yozokwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvikira gore rapera. Meya weguta remasvingo vakorini maboke vati vari kutambira tsamba idzi uye vachaita zviri pamutemo kana dzichinge dzakwana.
Pane inonzi objection period inorana for 30 days. Saka kana 30 days dzapera pasina maobjections akatetwa paobjection period, then tinobva to close the process tendisa budget kwa minister for consideration. But my objections akauya ari less than 30, tinomatarisa one by one kana kurege kumatarisa one by one. Asi kana akauya ari more than 30, mutemo unotisungira kuti tinotarisa objection by objection tatarisa objection by objection topa to decide ipapo kuti objection tingaidaira takati kudii
chikamu chechimazana maviri nemakumi masere nemasere kana section 288 cheEden Councils Act chinoti vagari vanofanira kupuwa mwedzi kuti varambe kana kutambira budget kana richinge rapera kuitwa mwedzi uyu unopera musi wa 9 zvita uye mutemo unotarisa kuti tsamba dzinosvika makumi matatu mwedzi uyu unopera musi wa 9 zvita uye mutemo unotarisira tsamba dzinosvika makumi matatu vagari pari zvino vari kubhadhara mutero inosvika mazana mashanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Munyaya dzange dziri mumatare nhasi vachuchisi vehurumende vatenderana nemagweta amushakabvu Genius Kadungure kuti nyaya yaanga achipomerwa yekupinza motokari mbiri munyika yemhando yeBentley Continental neRolls Royce achishandisa mapepa enhema dziraswe sezvo akashaya munjodzi yemugwagwa. Mune imwe nyaya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanzi nedare repamusoro vaburitse zvikwereti zvose zvakatorwa nenyika kuAfrica Export Import Bank nemamwe mabhanga kubva muna 2017 sezvo kusaita izvi kwavanga vachiita kuchityora bumbiro remitemo. Basa rekununura vanhu vakadzirikirwa nemugodhi weRainmine kuBindura rambokanganiswa nhasi nemvura yakawanda iri kunaya munzvimbo iyi. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vari mugodhi uyu kunyange hazvo vamwe vachiti uwandu uhu hunogona kunge hwakawanda kana kuti huri hushoma. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe kanzura wekuBindura vaBrian Campbell.
Ya zvechokwadi pane urongwa wekuzama kubatsira vanhu ava pari kubatsirwa nemakambani anosanganisira Freda Rebecca Mine ne Teamside vari kupomba mvura pakadonha mugodhi uyu.
Nhasi pane zvakwaniswa here kuitwa kuedza kufukunura vana
muzuva ranhasi? Kuno kwacho kuri kunaya kunaya kwakatanga nezuru saka pambonzi vanhu vambobva vari kuuya vachiona nokuti izvi zvanzi nemaexperts emumaini zvinogona kukonzeresawo imwe njodzi. Saka basa riri kumboti itai richitiomei pari zvino asi vari kuenderera mberi vachizama kuita kuti pawanikwe kuti zvii zvingaiti.
Pane tarisiro here kuti mungaona vanhu ava vari vapenyu?
Kutaura chokwadi tarisiro yekuti vanhu vangangowanika vari vapenyu tarisiro iyoyo ishoma nokuda kwekuti pane munhu mumwe chete akabuda akawanikwa akafa anova mumwe wevanhu vacho vakavharirwa pekutanga. Saka umboyo mucherechedzo wekuti kana vazhinji vacho vanogona kungowanikwa vese vakafa takutongonamata kuti dai vanhu kana vakawanikwa vakafa asi poita kuti vanhu vakwanise kuwanikwa kuti uyu ndiani mitumbi isati yashata. Tarisiro neminamato yekuti tiwanewo vanhu vari vapenyu zvichiripo nokuda kwekuti ishuwiro dzedu tose kuti tiwane vanhu vari vapenyu.
Kanzura wekuBindura vaBrian Campbell vari parunare kuBindura kwakare. Gweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr nezuro vakabuda pachena kuti hapana umbowo wekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzakabirirwa sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump ava vakakundwa musarudzo navaJoe Biden vari kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi. Asi nyaya dzavo zhinji dziri kuraswa dzichinzi havasi kuunza umbowo hwakati tsvikiti. Muguzi ya nyaya iyi, Marvelous Mshanganya uye we Studio 7, abata nyanji mnyazi shumatungi rwe nyika, Dr. Moses Romano, vanu dzidzisa pa Friends University ku Wichita, Kansas, munomu America.
Waba waita zvakanaka zvinorangidza kuti wanonzwisisa mutemo uye wanoshanda zvakanaka ndokunonzi kugona basa kwaitwa nawaba nekuti waona kuti hapana chitsotsi chakaitikaba musarudzo yadarika iyi yakaitwa mune zvakanaka muno muAmerica.
Munoona dzimwe nyika dziri kunze kweAmerica dzichitambira sei izvi takanyanyorerekera kuAfrica nenyika dzakadai savana Zimbabwe?
Izvi zvinogashirika chaizvo ndozviri kutodiwa nenyika dzese dzinoona kuti utongi hunofanira kuti hufambe zvakanaka. Pane separation of powers kuti judiciary inenge ine zvainotaura, executive ine zvainenge ichitaurawo. Saka patiri kuona zvakanaka kuti pasi rese kuAfrica kusanganisira neZimbabwe zvinogashirika kuti wanenge wachiongorora kuti nyadzitongwe judiciary zvakanaka wanomira pachokwadi. Saka zvinotibatsira muAfrica yese uye nepasi rese kuti vanhu vaone kuti chokwadi chinofanira kuti chibude pachena uye sezvakanaka zvazvino.
Munoona vaTrump vachizosandura pfungwa dzavo here? Takanzwa mazuva apfuura vachitaura ivo kuti kana vachagara veElectoral College vakati ivo vaBiden ndivo vakunda, ivo vanozobuda muwhite house. Munoona zvichizofamba sei ipapo?
vaTrump vanozviziva kuti vakakundwa, vari kutsvaga zvavo mari kuona kwangu panguva ino, nekuti tiri kuona kuti wasimudza mari inoita over 170 million, mari yekuti vanokwanisa kuzoshandisa pane zvavanenge vachidawo. Iwo mari inenge yapuwa nevanhu shamwari dzavo vanovatsigira vachiti vanoda kukwikwidza zvakabuda musarudzo izvi. vaTrump munhu anotsvaga mari nenzira dzese nedemo. Saka pakuona kwangu ndekuti kuti vanoda kumbotsvagawo kuti chikwama chavo chiti afutunukei, vanoda kutsvaga mari, ndo maonero angu, asi vanobuda muwhite house.
Asi pane chakaipa here kuti vaTrump vawanikwe ivo vachinyunyuta kana vachifungidzira kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, kunyange hazvo mapazi ehurumende akawanda anova zvakare anotungamirwa nedzimwe nhengo dzeivava maRepublican vemubato ravo vari kuti sarudzo idzi dzakaitwa dzakachena?
vaTrump vane kodzero dai panga pane zvinorangidza kuti pane zvisina kufamba zvakanaka musarudzo. Asi chinotoshamisa ndechekuti vaTrump vanhu vanovatsigira, vanhu vanotungamira vari kuti hapana utsotsi hwakaitika, hapana chakaipaba pamaelections. Iwo vaTrumpwo wabva watiwo takara sima kwava kuti izvi handizvigashireba. Ini kuona kwangu kana kuongorora kwangu ndekekuti munhu ari kuda kutsvaga pfuma kuti vanhu varamba vachiunza mari kuti wakomana kunoku kwaita dambudziko. Ndiri kupikisana nezvakabuda musarudzo. Saka panoda mari, mari yacho hakuna bakwa inenge ichienda kunze kwekuti vaTrump vari kutsvagawo pfuma yavo iyo pachezvavo.
Tombotarisa kuti vaJoe Biden vemaDemocrats avo vari kuunzi ivo ndivo vakakunda vatotanga kuvaka kana kuumba hurumende yavo, munoona sei izvi?
Ndozvinofadza mani, ndozvinorangidza kuti nyika iri kubudirira. Ngavaenderere pamberi waBiden wachisarudza sezvavaita vatopedza basa ravo, vanhu vachaziva kuti vachafamba mune zvakanaka munguva yavo yeutungamiriri hwavo. Ndozvinodiwa izvozvo. Takatarisana nechirwere cheCovid-19, chirwere cheshuramatongo chiri kuparadza vanhu, chiri kuparadza zvakawanda. Zvinoda kuti wafambe nekufamba kwauri kufamba waBiden nekukasika kuti nyika ifambire pamberi, mabasa anyutswe, chirwere ichi chimire, vanhu vave neconfidence kuti America iri nezvairi kuita zvekuita kuti upenyu huenderere pamberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Romano, vari parunare kuKansas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoshanda mubazi rezveutano uye rekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika yeGhana vakavhota nezuro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Mutungamiri wenyika iyi Vanana Akufo-Addo vari kukwikwidzwa nevanhu gumi nemumwe kusanganisira vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJohn Mahama. Nyika iyi yadomawo zvikwata zvevanhu zvinoona kuti vanhu vose vari kuvhota vateedzera zvinodiwa kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire. Banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti mari yakatumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kubva muna ndira kusvika muna gumiguru gore rino yakadarika zvishoma mamiriyoni mazana manomwe nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti 760 million. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa kuti gore rino mari yakatumirwa kumusha mumwedzi gumi iyi yakakwira nezvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana kana kuti 48% zvichienzaniswa nemari yakatumirwa munguva imwe cheteyo gore rapera iyo yakadarika zvishoma mamiriyoni mazana mashanu negumi nematanhatu kana kuti 513 million. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mari iyi yakakwira nekuda kwekuti vari kunze kwenyika vakawanda vari kushandisa mikana yekutumira nayo mari kumusha iri pamutemo nekuda kwemitemo yakadzikwa nenyika dzakawanda inorambidza kufamba kwevanhu pamwe nemabhazi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Sako nemana zviri kuita mubatanidzwa wekubatsira vanhu nguva inoiyi yeCorona. Pane vamwe vanhu vasina mabasa vakarasikirwa nemabasa kuti vamwe vari kusevenza mahours mashoma. Saka tiri kuona kuti vanhu vari kuita dambudziko rekuwana chikafu kana usingasenzi nekubviya kwamunongoita nyika dzino kana usina basa unoshaya chekubata. Saka mana nesaku takaiona kuti zviri nani kuti tibatsire pamwe chete tichibatsira vanhu vekunyika dzedu dzekusouthern Africa vanenge vaine immediate cough.
Kuti munhu azokwanisa kunge achibatsirwa mune mama identifier sei?
So chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanogara mudunhu reMontgomery County muno area. Saka zvinoitika kuti munhu akwanise kuwana chikafu anenge ari munhu watinoziya wemucommunity kana kuti munhu anenge aona maadvertisement edu atiri kuisa ekuti vanhu vazive kuti paneo chirongwa chiripo chinobatsira vanhu ende uye tine maoutreach workers vanhu vari kuita basa rekufamba mumacommunity akasiyana siyana kutsvaga kuti saka vanonida rubatsiro ndaanani. Saka those are the three ways dzekuti munhu anokwanisa kusaina up for this program.
Vanhu vari kubuda pachena here vachiuya vachinyoresa kuti vavane rubatsiro? Nekuti tinoona kuti kazhinji semaZimbabweni mumwe anogona kutofa nenzara asi achinyara kubuda pachena.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubuda pachena zviri kutotishamisawo nekuti I think nguva yatiri inoiyi inguva iri kunetsa vanhu vakawanda ende zvinhu zviri kunetsa nekuti haisi mhosva yemunhu kuti washaya chikafu nekuti hausi kusenza kana kuti hauna mapepa. This is an act of God. Chirwere ichi chekorona chavharisa zvinhu saka vanhu havasi kunyanya kutya kana kunyara zvavanosimboita pane dzimwe nguva nekuti vanoziva kuti zviri kuitika mazuva ano zviri beyond their control.
Tinozwa kuti chirongwa ichi chiri kubatsirawo vana vechikoro vangadai vari muno vakavharirwa nenguva ino yeCovid-19. Mungatsanangurawo chiri kubatsira sei?
Vana vechikoro, international students nemastudents vazhinji vanhu vatiri kuona vari kunida chirongwa ichi vachibatsirwa nechirongwa ichi nekuti maintenships avo avai kunge vakaita musama anowanzovapa mari haana kunge akakwanisika kuitika nevamwe vari kure nemhuri dzavo vari kuno kuchikoro. Saka chirongwa chiri kuvabatsira kuvawanisa chekudya kuti vakwanise kunge vachirarama. So vana vechikoro tiri kuvakurudzira zvikuru kuti kana uine need reach out kune masocial worker edu kana kuti bato resaku tikwanise kukupai zvekudya zvinovaka mwiri kuti mukone kuramba muchidzidza nedzidzo yenyu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na 8 PM nhasi tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCovid-19, kuvhurwa kwemabhodha uye kutambidzanwa masimba muAmerica mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokufiya muchidzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 2 Mpalakazi 2020 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 ngobulawayo liyakhuphuka. Abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola ku-World Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama-face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini.
Ibulawayo ibone ukuphonga kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19. Phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo yizolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 nabatholakale belayo edolobheni leli.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba ngabantu abethu laba asebebanjwa yikorona ezikolo. Savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane unjengama-sanitizer lama-mask into ezinjalo.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWard Love leGoromonzi High School ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa zihlolwe zatholakala zile COVID-19. Kulabanye abathi kuningi okwenziwa ngumongameli Donald Trump okuncomekayo kube lokunye njalo okubi okwazondisa abanye ngesikhathi ebusa eMelika okweminyaka emine edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idolobho lakoBulawayo lokhu lihamba phambili ngenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Idolobho lonke lelabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo okwamanje. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhanya zingagqize qhakala ngobhubhane lwe-coronavirus laloba inani labathinteke yileli gciwane likhuphuka mihla ngemihla, njalo kuyikuba laba ababanjiweyo ngabathelelana emphakathini ezigabeni abakizo bengazange bethekelele phandle kwelizwe. Uphenyo olwenziwe ngabe IM for Bulawayo Fighting COVID-19 luveza ukuba uzulu wakoBulawayo kasazihluphi ngokugqoka ama-mask, njalo akasalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19. Unkosikazi Bathabile Badlamini, isikhulumeli senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 Trust, uthi abantu sebelulaza iziqondiso zabezempilakahle.
Inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 ngobulawayo liyakhuphuka. Abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola ku-World Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama-face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini. Ubufakazi balokho sikuthole phambili kokukhuluma lentsha yaseluveze eMagwegwe eCountry Park lasePhumula, lapho abaphume soba labasitshela ukuthi kuma communities lapho abantu abagqoki ama face mask, njalo futhi ma begada amabhasi abagqoki i face mask. Futhi laba abatholakala begqoke ama face mask bagqoka ngoba bebona abomthetho.
Unkosikazi Sharon Gumbi, umongameli wenhlanganiso yabantu abaphila le-albinism ebizwa ngokuthi Princess Safety Center Foundation, upha umbono wakhe ngembangela yokukhuphuka kwenani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus.
IBulawayo isiyi-epicenter ye-coronavirus lapha elizweni lethu. Abantu we are so relaxed koBulawayo. Okwesi-2, amanzi mahlabezulu ezibhoraneni, they are not maintaining social distance, they are not even wearing their masks ngoba bafuna ukuthi khona bathole amanzi. Futhi abantu they should be serious, i-corona ikhona futhi ngeqiniso njalo iyabulala. Abantu akumelanga bagqoke ama-mask ngoba bayesaba amapolisa. Kumele bagqoke ama-mask ngoba bavikela impilo zabo ku-coronavirus.
Umnumzana George Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, usola uhulumende ekukhuphukeni kwenani leli.
ama cases e corona ayakhwela kakhulu especially kobulawayo le Matabele region nje. I think kuka two singakufaka sithi abantu ngokwabo they are to blame, kuphinde sithi lama authorities labo futhi they are to blame. Abantu sikhangele ukuthini abantu sebe relaxile abasagqoki ama mask yawusela social distancing yawusa even lokho sanitizer imashop abantu uyamona umuntu isala kungaba isizathu ebantwini but siphinde sikhangele kuma authorities emabhasini kubuza ukho lapha ayisafakelwa ngurhulumente kodwa singagadi amanye amabhasi akula social distancing ngena kuminyeni amabhasi angikhona afumigethwa akusanitizwa kunzima so amakhesi zizazakhwela sibili ukuzayo.
Udokotela Mthabisi Bhebhe upha umbono wakhe ngokungabe kubangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ama-cases e-coronavirus sokho eyanda eZimbabwe ikakhulu koBulawayo. I-reason why abaningi besuka koBulawayo yindaba yokuthi iBulawayo yona iduze kwamabhoda amabili, ibhoda le eBotswana esePlantry enye ibhoda esebedbridge eya eSouth Africa. So abantu sebehamba kakhulu and enye problem ekhona yokuthi iBulawayo ayilama angazi ukuthi songamaviki amangaki abantu behlala bengamanzi ngakho ke ukuhlanzeka kwakhona sokuhlupha ezindlini abantu bageza ngani izandla ema-restaurant abantu bayaminyezelana lokuthi iningi vele kalisalaleli loko kwakhulunywa yi-Ministry of Health ukuvikela ukuspreada kwe-coronavirus.
Kusukela ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kaLwezi, iBulawayo ibone ukuqansa kwabantu ababanjwa bele COVID-19. Izolo kuphela kube labantu abafika phose ikhulu i-95 ababanjwe bele gcikwane leli elizweni lonke leZimbabwe kodwa akula obhubhileyo. Phakathi kwalelo nani abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 ngabakoBulawayo. Lokhu sekudale ukuba idolobho leli likhokhele ngabantu abagulayo belaliswe phansi i-COVID-19 bengamakhulu edlula kancane amahlanu i-516 lilandelwa isigaba seMathebeleland South esinabantu abalikhulu phose lengxenye i-148. IMashonaland West ilabantu abedlula ikhulu i-139 abagulayo ilandelwa yiHarare elaba likhulu lamachumi edlula amathathu i-134. IMathebeleland North yiyo elabantu abaningi abafunyanwe sebepholile izolo abalikhulu phose lengxenye i-143 njalo isisalelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-53 abagulayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWadlovu leGoromonzi High ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa sezihlolwe zatholakala zile COVID-19 okuhle kwabangela ukuvalwa kwazo izikolo zona lezi zombili. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezingamashumi amabili lane 24 zasesikolweni seWadlovu zibikwa zitholakale zile COVID-19 ngomvulo osekukhuphule inani lasebetholakale bele gciwane leli lokhu izikolo zavulwayo ngompandula selikumachumi amane 40 abalichumi lambili batholakale bele gciwane leli esikolweni seGoromonzi High School ngemva kokuhlolwa kwezifundi ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37. Lezi zinombolo ezivezwa ngabequla elibona ngezokuvikelwa kokumemetheka kwalomkhuhlane esigabeni seMashonaland East embikweni wabo abawethula nsuku zonke owe COVID-19 daily updates. Abazi ngokwenzakala kulezi zikolo bathi ngempela kuliqiniso ukuthi izikolo zombili sezibhekane lodubo lokuhlaselwa yi-COVID-19 lanxa abaphathi isikolo besala ukukhuluma labezindaba. Abazali lezihlobo zabantwana abafunda kulezi zikolo bazonde baganuni wabo besithi kungani iziphathamandla kulezi zikolo zingazange zabazisa isikhathi sesekhona ukuze kuthathwe amanyathelo. Umnumzana Melu Sibanda olesihlobo esifunda eWadlovu High School uveze ukukhathazeka okukhulu ngale imibiko.
Uhulumende ngayo yasilalela nje thina abazali njengoba ngabantu abethu laba sebebanjwa yikorona ezikolo savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane okunjengama-sanitizer lama-mask into ezinjalo. kodwa ke inani lakho naselikhuphukile njengento vele sasiyazi bezenzeka. But ugovernment wethu lo wenze kwakhe kathesa uthi yena sozavale lezo sikolo uthi ukuthi vele le ndaba le mali kuphela kuvele kalandaba. Hayi le nto iyasixaka kakhulu sibili buhlungu ithi thina abazali.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wezisebenzisana loZulu Air Crisis in Zimbabwe Coalition, Mnumzana Mbavela Sikhumalo, uthi uhulumende wavela wenza iphutha lapho evumela ukuvulwa kwezikolo engelandlela zokuvikela izifundi, ababalisi labazali.
Impilo yabo isengozini. Uhulumende kufuze izikolo kathesi zivalwe, kusale labo ababhala ama-examinations kuphela ukuze engafaki impilo yabantwana engozini. Bonke laba abangabhaliyo ama-exams kufuze baphenduke ezindlini, baphenduke emakhaya. Kusale labo ababhala ama-exams abo.
Abanhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ARTUS bathi lokhu osekusenzakala yikho kanye ababekuxwayisa uhulumende ngakho izikolo zivulwa kodwa wangalaleli. Unobhala esigabeni seMathebeleland South ku-ARTUS uNkosikazi Mbelisa Jingwangwana ulandisa kabanzi ngalokho.
Izikolo eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs avikela ukuthola igciwane le-COVID-19. Siyathemba ukuthi ngemva kokubona lokhu izikolo zizavalwa kusenzela ukuthi inani leli lingabi lokho elingezelela likhula.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Kane Matema utshele intathelizindaba ukuba akazi lutho ngezikolo esezithe zavalwa ngenxa yodubo lokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMatema utsho lokhu izolo kusihlwa emhlanganweni lentathelizindaba ovame ukwenziwa ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo ele-cabinet.
Sikhangela isikolo sinye ngasinye kusiya ngokuthi kuyini okwenzakalayo, kodwa bonke labo okumele babhale imihloliso yabo bazoyibhala. Asila sikolo esithe savalwa ngenxa ye-COVID-19.
Emhlanganweni munye umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthe uhulumende ukhathazekile ngezehlakalo zokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezifundi njalo ezokwenza konke okusemandleni akhe ukukwenqabela lokho. Lanxa uhulumende elokhu engavumi ukuthi kulezikolo esezivaliwe ngemva kokuhlaselwa yi-COVID-19, lokhu likhula uluhlu lwezikolo esezithe zahlaselwa yileli gciwane le-COVID-19. Ngaphandle kweGoromonzi le-Wardlove, iStudio 7 ibike ngesikolo seMchabezi esesigabeni seMathebeleland South. Kuthi ngeviki ephelileyo bekubabazwa isikolo seJohn Tallack, iMatopo High, Chinoyi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngulabanye abantu abathi kunengi okwenziwe ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa ikakhulu abensundu labanye emhlabeni jikelele ngesikhathi ebusa elemelika okweminyaka emine edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abancoma okwenziwa nguTrump kusukela ngomnyaka ka-2016 bathi umuntu okhuluma intando yakhe, athi lokho kwenziwa ngenye inkokheli yamazwe. Imbongi elodumo uRobert Dube uthi uTrump ngumuntu okhuluma santando.
Ngumuntu obekhuluma into esenhlizweni yakhe. Umuntu wayekhuluma noma yini ayicabangayo. Umuntu wayesithi engezwa kusithi akhulume. Kodwa enkulumeni zakhe kwaye kukhuluma wayekhuluma iqiniso ngoba wayengesabi ukukhuluma iqiniso ngomunye umuntu umbe ngabanye abantu. Yikuthi abantu sebajayela abantu abangunguza iqiniso. Umuntu uma esenza izinto ezimbi, uma sokukhulunywa ngaye kuthiwe ulungile muhle, abantu bayajabula ukuba laye. Kodwa yena ube ngesabi ukukhuluma iqiniso. Asephose wazonisela ngakho yikuthi ukhetho solwenziwe wanqotshwa, abesesithi uqilibezelwe, abesengumuntu okhuluma ngokuthi akasafuni ukuphuma esikhundleni. Kuyamehlisa isithunzi kuza kwenza ukuthi ngesikhathi esizayo phela ipolitiki iyavuka iphindilale injengemimoya esefuna futhi ukubuyela esikhundleni abantu bangamethembi basebe sithi umuntu onje uma angabuyiselwa futhi kungenza ahle agcilabe lempande angaphindi futhi avume ukuphuma
uduke uthi uTrump uzehlise kakhulu ngokudlelana labantu abangaqondakaliyo
wenza iphutha ngokucwasa ukubandlula ngokohlanga okuthiwa ngolimi lemzini iracism ube ngumuntu umuntu omhlophe kodwa abantu abamnyama ube beyisa abantu abamnyama kakhanyanga ebalwela abantu abamnyama kakhanyanga ebanika isithunzi sokuthi labo bangabantu
umnumzana sikhumbuza umlalazi laye uthi uTrump uvule abantu ingqondo loba nje ebecaphula abanye
for 4 years intshumayelo kwaTrump yoyenza ukuthi thina sibona ngani uphumelele uba kuTrump usenda a clear message to say singafanana kodwa nabo sihambe sibe nenyawo ezimbili njengabo kodwa imiqondo yethu kumele ngathi siyisebenzise singahlali phezu komqondo loya mama abathi ukhamela umuntu omnyama yebo bona nijabulile nini ukuthi kusekunomuntu omnyama ozokhokhela naye hayi bantu bakithi uyafana nobaba uobama ufakiwe naye ukuyindoda nje ebanjiswa amatomu ukuthi ibhizaleli elimnyama lingahlahlathi lingene hla eganga bese liyobona ngaloko mfulu ukuthi hawu kahleni bo ngaphandle kwabelungu singaphila abantu nje ababekiwe nje ake sifoneni ukuthi amadoda afana nabo Martin Luther King Jr. Amadoda abekhuluma iqiniso njengamadoda afana nabomalema namhlanje njengamadoda afana kojoshua nkomo umcabuko amadoda ayekhuluma iqiniso ukuthi hayi asidingi belungu ukuthi siphumelele bantu bamnyama asimeni sodwa kwabo Trump na uchile ukuthi belungu asimeni sodwa siphumelele indoda iTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years
baningi njalo abantu abathi uTrump uthethisa abantu zonke isikhathi omunye wabo unkosazana Kathy Moyo othi akwenzayo khona manje kuveza ukuba kadlelani kahle loZulu
kanti yena kungani engavumi ukuthi udliwe angithi laye nesikhathi engena wazithi udlile abanye mhlawumbe ngithi yena wawina vele namhlanje phela kuyinomunye okungangokuthi kumele ukuthi avume ukuthi udliwe admite ukuthi sone sami isitulo athone ehlala kuso kayisi kaseyisi sone sakhe angithi yikho phela kule egama elithi kusinwa kudedelwana ngokunjalo laye akaphumule ayekhaya elima njengabanye
uTrump wangena esikhundleni wavimba abantu bokuza lokunye okujiyeneyo bakhona abathakazelela akwenzayo kule Melika kube labanye abasola kakhulu izenzo zakhe okwamanje kavumi ukuthi unqontshwe ngumnumzana Joseph Biden kukhetho olusanda kwenziwa igqotha elikhulu lelizwe lwemelika umnumzana William Barr uthi akulobufakazi obuveza ukuba ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lwebiwa ngubiden labanye bakhe abakubandla lamademokrats ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukip stube
Life of Lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanye nokuqonga wenani labatholakala bele COVID-19 ukuvula kwemingcele yeZimbabwe le emazweni angumakhelwane kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Kenneth Chikerema ohlala esigabeni seTexas khonapha eMelika owasungula inhlanganiso yokuthuthukisa umsebenzi wokubuthanisa imali ukuze kusungulwe uhlelo lokwemba izibhorane zokutholisa uzulu amanzi ole Zimbabwe Water Project.
Inhlanganiso leyo yithiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngoSeptember 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje sidikela nokungamapeni usangane sibone ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukugcila amabhozi
Kuyini sibisibili owakusu ubonile ukuze usungule ukubuthanisa imali?
Abengisekhaya sela ngoJune 2020 ngaze ngayaphuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yathi ngani yangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngathi ngasuka endlini ngibona ngabantwana kuthela amabhakedi kusiyama ezibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke. Mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona le mbono ngabantwana kuphela sokuzafika esibhoraneni sokuhlole khona kungadlanga namanzi kuyekuyabe kunganathanga lokho kuselayinini kufuna ukuthi ufake amanzi emabhaketini. Abantwana abancane sibiza abazusukuhlungu abanye kuyabe kungaba omama ngapho ngiyohlela umntwana ngapho ulebhakedi elinye lisekhanda elinye lisesandleni bangathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lalezi hlobo mbe abanye nje abangaba fisa ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhuku lapha nalapho ezibholanini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho waqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve le mzini ehanqe iluveve.
Siyakwazi ukuthi eBulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and asiwomkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomelwa abalalanda amagetsi ukuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa. So abanye bagcina sebenathe njalo ngokuhlupheka kuzaletha imikhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele ungumuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesiyepha lapha nalapha. Abakukwanisi ekhaya amanzi akhona labo sikhuma ngawo abalawo ukuthi banathe nje okugeza ke abakwanisi kulamalokishi enjengeNkulumane labe ngaye nasika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokuleyo amamanzi amabili bengatholi amanzi abanye nje abalutshwana abakwanisi sebesekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni. So ukuthi umuntu azathola amanzi ukuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Senelise ukusebenzelana lawangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha yisona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje besigobanyana labanye nje ingane yazama ukubanika ingqondo yena leyokuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka lawo okuncane inyana abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazama baze bangani bayamphosela wombijana. Ama-promise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi siyafaka isibholani eluveve echabalala ngabe hayi ayikagwanisile. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu abo-Voice of America nabe nganginedaba ngithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezithiyeneyo ingxe lawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwane ngiyekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu othi ngidinga ipeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ongaba lesaka nje lesamende omunye lakathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi khipha amanzi ngapha anything abangakukwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba le iye phambili sibone ukuthi sibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela sibili. Ngikhona kuwhatsapp unumber 2817502798 khona ungadinga uKenya Stikerema kuGoFundMe. Lingadinga uWater for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.
Umnumzana Kenya Stikerema yisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sixoxelaye ecingweni ekhona ngale eTexas. Ayinhlanganiso ezilela ilungelo loluntu elizweni bayayincoma okwamagama indingimba yalonyaka yomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Yona ethi Orange the World, Fund, Respond, Prevent and Collect. Unkosikazi Bethu Tsunga wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngomunye wabancoba inkuthazo eyenziwa yindingimba yalonyaka esithi lo mkhankaso uqakathekile ukwedlula eminye iminyaka ngoba kulokuqansa kwenani labantu abahlukumezekileyo ikakhulu ezindlini kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Asizweni ixoxalo Mike Hobe we Studio 7.
Siyazi sonke ukuthi sibhekane lokubi bodlame umhlaba wonke jikelele. Amalanga alithumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza yenzakala ezindlini yaphambanisa na impilo zabo?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Lababa le low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana, baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni olodlame noma ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Awusitshele umbono wakho mayelana ngendikimba esingathi ngesikhiwa i-theme yalo mnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence i-Orange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezichiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID. Okokuqala yifund imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abesifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Gqiba ingxoxo yethu bethu ngokuphosela amazwi akho okugcina ikakhulukazi kubo bonke abantu abasakhulayo abake bahlangana ngengxabangxoza ezindlini.
Udlame lubi kakhulu njalo luphambanisa ingqondo lempilo zabantu abazithola bephakathi kwalo udlame. Kudinga wonke umuntu asukume adlale indima yakhe yokuqeda udlame kubomama lamantombazana. Basikhuliseni abantwana abangabafana sibafundisa ukuhlonipha omama lamantombazana emakhaya. Kasibafundise ukuthi angamthinti, angamphakamiseli isandla noma emphambanisele kanjani. Sibafundise ukuzibamba lokuzikhuza uma bezondile. Uhulumende njalo kumele enze inhlelo ezingena ezikolo bafundiswe abantwana abangabafana besesebancane ukuhlonipha amantombazana.
Long nkosikazi bethu Ntsunga oyinhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singekehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Ibulawayo ibone kuqonga kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxit Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.